manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manira kanaka vatereri tirosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chikunguru 1 2017 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
Ndiri mushishi yekuunganidza nyaya yekuunganidza information panyaya iyoyo tichishanyira vese vakatorwa zvinhu zvavo
Vagari vemuHarare voendesa kanzuru kumatare nenyaya yekutengesa midziyo yavo zvisiri pamutemo
Political culture in Zimbabwe iri kuevolva zvese vanatajamuka vanadisplay My citizens' movement, Arusumuzwa, Neme, Poyokuti, my traditional political parties, Askuita, Zanga, Shananga, Chita.
Vamwe vanoti kusawaniswa mikana kwevechidiki mumapato ezvematongerwo enyika kwave kupa kuti vamwe vechidiki vapinde musarudzo vakazvimirira.
Kana kuna vanobatsira tachira kuti vatibatsire kana vachida rubatsiro kana mazuva sezvakune kudhukowe tingangoizawo kuvabatsiravo tichivaparuoko
vagari vekumberengwa vakaputsirwa madhamu nemafashamu emvura votsvaga rubatsiro iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Sachigaro wesangano recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vasimba rashe moyo vanoti vagari vemuguta reHarare vari kuronga kuendesa kanzuru iyi kumatare mushure mekutengeserwa midziyo yavo kanzuru yeHarare yaimbenge yapa kambani yeWorldcash basa rekutsvaga zvikwereti izvo zvakapa kuti kambani iyi itore nekutengesa midziyo yevamwe vagari asi dare repamusoro rakazoti izvi zvainge zvisiri pamutemo hatina kukwanisa kubata meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni asi mukuzeya nyaya iyi tabata vamoyo
tiri kudzokera zvakare panyaya iyoyo tichiteerera vamwe vedu vagari vakabatsirwa midziyo yavo ikatengesiwa kuchinzi kukubhadhara zvikwereti tioti vavachidzorerwa mari yavo iyoyo yavakaendenge vatorwa bhozi zvinhu zvakazviitwa neWorldcash zvawanikwa kuti zvavasiri pamutemo saka tauda kuti vanhu vachidzorerwa mari dzavo nemidziyo yavo yakatengeswa kana tikadero tobva taziva kuti munhu wese anobva agara zvakanaka
muri kuziva here kuti midziyo yakatengeswa karei ingasvike mari
hatikwanisi kuti tive neshiga pano kuti ingaisvika mari titori mushishi yekuunganidza nyaya iyoyo kuunganidza information panyaya iyoyo tichishanyira vese vakatorwa zvinhu zvavo tichibatanidza magwaro atina kusvika takwanisa kuumba gwaro rimwe chete rekuti chango takuinda kumatare edzimhosva tinenge tichienda negwaro redu 1 rinenge rabatanidzwa tabwerengedza zvese
sachigaro wesangano recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vasimba rashe moyo vari parunare muHarare Musondo rino vamwe vange vari mumasangano akaita sehashtag this flag vakaita samuzvare fadzai mahere vakati vainge vopinda musarudzo dzegore rinouya vakazvimirira pane mashoko ekuti vamwe vari mumasangano akaita setajamuka nemamwe vachapindawo munyaya dzezvematongerwo enyika ko izvi zvinorevei chaizvo Mukuzeya nyaya iyi tabata mutedzeri wemubati wehomwe MDCT vachauton hwende uye gweta valoid musipa totanga nekunzwa kubva kuna vamusipa
mukatarisa kuti politics dzedu dziri kuenda dzichinja dziri kuenda dzichidhivheropa dzichienda mberi pane nguva yataiti kana usiri mupolitical party wanga usingaiti zvepolitics mukatarisa over the last year or so makaona kuti macitizens akatanga kutora ega
initiative yekuti nyika yedu we want it back. Ma traditional parties anga mukomatosa hatumbina because ma structures ane ma amwe ane bureaucracy yekuti vanhu munhu akapinda sa leader atabudi.
Vawende
mukatarisa kwatabva kweso vanhu vemuZimbabwe ava kunyanyofarira zvinhu zvema independence. No wonder why pasina independence isina backing ye political party yatiambohwina. Vanhu vese vakamboita ma independent ha mukatarisa kumashure kwese pakapinda vaJonathan Moyo vari kucholoto vari independent vakange vachikampenerwa nema structures edu MDC. Munhu mumwe chete watinoziva akakwanisa kuramba akamira neconstituents ari independent vandabaningisoti ninyaya yekuti vakange vachibva kune a defined constituency. Kubvira 1980 vari independence vakaramba vakamira panzvimbo but nhoroondo yema independence muchayeuka even kana vasimba makoni chaiwo vapinda paya vatadzisa kuti vatsvangirai vapinde vawane 51% yaidiwa. Vapedza kudaro vamwe vanhu vaisapota vasimba makoni vakange votobuda vachipembera kuti aiwa chinangwa chedu changa chiri chekuponesa vatsvangirai kuti vaende kustate house.
Vamusipa
panyaya yemaindependence tarisai kuti I think maybe vahwene murikusarura kumashure nenguva mbichana. Political culture in Zimbabwe iri kuevolve. Zvese vanoita jamuka vana disflag ma citizens movement ari kusumudzwa nemhepo yekuti ma traditional political parties haasi kuita zvaanga achifanira achiita. Saka vanhu vaakuchuza kusenza kuita politics outside ma structures ema traditional party. Kana takutaura nyaya independence imimi mukuuza the traditional definition yekuti chi independence. Apatiri kuti isisi munhu anoita alliance nevanhu, an alliance with the people. So you see that the independent yamunonzwisa yana ndavaningi neindependent yako mazuva ano, this one is a hybrid type of independence. A person ari kumirira nevanhu, munhu anenge ari a professional in their own right, munhu ane track record, ari kutaura kuti inini ndakaita chakati chakati chakati. Kwava ari kuda kutonga yava pane akambochera kana bhohoro kuruzevha rusiri rwake here?
Vawende
nai vamusipa. Kana muchiti citizen movement muri kubvirei? Because citizen movement kunzwisa kwedu kwatinoita ndeyekuti munhu wese macitizen, MDC supporters are also citizens. So kana macitizen movement
you are missing the citizens movement in this case inoreva kuti munhu asiri tied down nemitemo yemapolitical party. Munhu ari kufamba achiti vanongofunga kusina achiti nhasi hakuna magetsi taakunodemonstrate against zvesa.
Avo vangu vari Gweta vaLloyd Musipa vari parunare kuLondon. Manzwawo zvakare kubva kumuteedzeri wemubati wehomwe muMDCT vaCharlton Wende. Avo vangu vari parunare muHarare. Chirongwa chedu chatinotarisa nezvenyaya dzeupfumi nhasi tine hurukuro nasachigaro weBoard reNational Railways of Zimbabwe vaLarima Vima nezvavari kuita kuedza kuvandudza mashandiro ekambani iyi. VaMavima vanoti vari kuedza kukwezva vekunze kuti vauye kuzouchika mari mukambani iyi. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Takaburitsa magwaro anonzi marequest for proposals aya anenge achienda kunze kwenyika achitaurira vanhu vose vaya vanoda kuuya kuzova nechekuita kwekusumukira kwenrz vaise maproposals avo kana kuti magwaro avo. Tofara chaizvo kuti takawana over 82 people vakaresponda from all over the world vachida kuti vanoda kuti vachishanda pamwe chete nenrz pakugadzirisa kutenga zvimusoro zvinyiwa nezvitima, matroko echitima, angada ari mawagons, angada ari mapassenger coaches, kana kugadzirisa iyo njanji sachayo nemabuildings edu, maworkshops edu, kuitira kuti tive tinodzokera patakange tiri paya kare tichitakura zvinhu zvakawanda muno mukati menyika nezvinouya mukati menyika nezvinobuda zvienda kunze kwenyika. Taapa chinhano chekuti zvinezvi tenda iyi inovhara musi wa4 July. Kana ichinge yavhara musi wa4 July ndo patichaongorora kuti vanhu vapindura vangani chaivo chaivo. Kungadai kwakatorwa kwakauya vanhu 82 vachitora mapepa asi havazi vose vachadzorera mapepa atinenge takatarisira kuti achatibetsera pakuongorora kuti atingakwanisa kushanda naye ngeani. tinoda kuti kuchange kune vanopfuura gumi vakasimba chaizvo ari kuratidza kuti vane shungu dzokuda kushanda pamwe chete nesu.
Saka pamunee muchishanda nawo sei apa? Munenge muchiita 50-50 here kana kuti zvinofamba sei?
Ava izvo zvinobva nemunhu vakakasiyana-siyana ka. Vamwe vanouyawo nezvavanenge vachipropozawo, vamwe vachati 50-50, vamwe vachati 60-40, vamwe vachangoti aiwa tokupai mari gadzirisa zvinhu zvenyu. Zvinenge zvangosiyana-siyana. Izvi chatiri kutarisira, tiri kutarisira munhu anouya nepfungwa nenzira dzakasiyana-siyana dzakasimba dzinokwanisa kuti dzive dzinosimudzira NRZ kuti iyo inofamba zvakare. Tinoda kutenda hurumende yedu kuti iyo yakazobvumawo kuti panguva ino kana kupa masheyas inokwanisa kupa masheyas. Zvinhu zvakasinga fungirwe kuti zvingaitika. Saka tinopa kuudza kukuru kuhurumende kuti yakazoona zvakanyaka kuti panguva dzino ngatove tinorerutsa pfungwa dzedu tione nzira dzakasiyana-siyana dzekuturudza makambani makuru akaita fanika National Railways of Zimbabwe naamwewo.
Sachigaro webhodhi reNational Railways of Zimbabwe Valari Mavhima vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro navatamuka gumbo mugari wekumberengwa mudunhu remidlands. Vagumbo vanoti mafashamu emvura akaparadza madhamu maviri aivararamisa uye iko zvino zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tatanga nekuvabvunza kuti vakasuma here mumiriri wedare reparamende anovamirira vaJoram Gumbo.
Akavabudza dhareki takataura navo kuti ndotionerai dambudziko iriri kuno kuti ringagadzirika here. Ivo vakatorinzwa dambudziko iroro rasi riri muarea yavo kana chitaura pamusoro pedhamu iroro.
Madhamu maviri ari munzvimbo yenyu ari kupi nekupi?
Rimwe riri kuGuruva Secondary School, rimwe riri kuzvavagavi.
Madhamu aya akakosha zvakadii kuvagari vemuberengwa?
Madhamu iwa akakosha nokuchikoro rakakosha zvikuru nokuti rinotosupplya nechikoro nenzvimbo yose yaikoko inotosupplywa nedhamu iroro. Iri rezvavagavivo rakakosha, rinosupplya nzvimbo yose plus mairigeshini. Tanga tina madiridzo asatichiita, zvino iye zvino madiridzo acho akatomira nemhaka yekuti hapasina mvura yekuti tinganotsvaka.
Zvipfuyo zvenyu zvinenge zvomwa mvura kupi manje kana madhamu aya akasagadziriswa?
Ndizvo, kana madhamu aya asagadzirigwa tingatofirwa nezvipfuwo. Mazuva ano zvinotomwa semvura yanga yakawandisa, zvinotomwa pane zvimwe zvimakangwa kana kuti mumukova uchadai kuyerera kune mvura.
Ko imiwo vanhu munenge muchimwa mvura kubva kupi mumatsime omu?
Mvura ndinozotambura zvikuru mazuva ano. Pamwe paiva nechibhora, zvino chibhora chakafa, vanhu voita kuchera pasi, munoziva mvura iyosisa kudomwa.
Saka kana kuri kuti kune vari kuda kubatsira, mungade kuvaudza kuti kudii?
Kana kuna vanobatsira, tatira kuti vatibatsire. Kana vachida rubatsiro, kana mazuva ano sezva kune food for work, tingangoigawo kuvabatsiravo tichivapa ruoko.
Vatamuka Gumbo mugari wekumberengwa mudunhu remidlands vanga vari parunare yekumberengwa kwakare. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 am 4930 kana pa 6065 ne15460 kilohertz pashortwave. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichiende kuna Marvelous Muchanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muchanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemumwe mudzimai anoita basa rekubatsirawo mamwewo madzimai panyaya dzekugadzirisa zvingange zvichivanetsa mupfungwa kana pandangariro. Regai timbozwa kuti ndiani uye vanoita nezvei.
Ndinokutenda kudai nekundi unzo pane chino chirongwa ini ndinoitwa Mary Olga Gumbo Borerwe ndakarorwa kwa Borerwe ndinoshanda nemadzimai kuti vatange kuziva kukosha kwavo kuti vazive pavamire nokuti tisi vakadzi takabata zvese tisi takabata mhuri asi vakadzi avazive simba and avazive pfungwa dzavo kudzama kwadzakaita saka ndinei ndichida kuti ndichikurudzira vakadzi kuti vazive kukosha kwacho kwavakaita kana vaziva kukosha kwavakaita vogona kuchikumbira kuti vanhu vavatambire kana kuti vanhu vavaone nekukura nekukosha kwacho kwavakaita zvimwe nezvimwe zvandine ita ndezvekuti vanhu vaone kana vachiabuzwa mumba emotional abuse kana iyo ingave kurohwa as well which is physical abuse ndinobatsira vanhu kuti vaone kunyanya emotional abuse nokuti haioneke nemaziso saka zvinhu zvokuti unofanira kunge watozvidzidza wazvinzwa kune mumwe munhu ndopandinonyanyowanzobatsira vadzimai kuti vaone kana vaona vogochiziva kuti ndinodzidza sei kana ndizvichengetedze mukubva kuti zvisarambe zvichiitika mukuroorwa kwangu kana kuti mumba mangu
muri kuona muchibatsira madzimai anobva kupi nekupi
ndinobatsira madzimai anobva kwakasiyana siyana so zvirongwa zvangu kazhinji izvi ndezvechirungu ndine ndichishandisa chirungu kuitira kuti ndibate vanhu vose vanobva kunyika dzakasiyana siyana kazhinji ndinoitira kuUnited Kingdom uko kwandiri asi ndakaona kuti ndichikwanisa kubata avo vanhu vanobva kumusha kwedu chiregai ndichiita pafacebook saka ndakagadzira egroup rinenge riri vakadzi voga uko kwandiri ndichidzidzisa vanhu iri group iri rinonzi healing and chilling nokuti kazhinji kacho patinoona tichibatikana tichitadza kuzvimiririra zvinenge zviri zvichibva kuzvinhu zvakatitambudza tichikura kana kuti kusakudzwa mushe saka zvinhu zvinoteera vanhu kusvika mukukura kwavo zvivatadzisa kuve vanhu vanoziva value yavo kana kuti vanhu vanoziva kukosha kwavo saka ndozvanoenda kuchidzidzisa vanhu kuti titange tabvisa chironda chinoita kuti vanhu vatadze kunyatsogona kuzvimiririra ikoko kana takwanisa kuvhara chironda chapora vanhu vozotanga kuchizvivaka kuti vazive kuti ndirani ndinodei uye ndichakumbira sei kuti vanhu vagone kundibata kana kundiona nemutoo iwowo wacho wavakakodzera kuti vaonekwe kuti how do I ask other people to treat me saka ndozvandinobatsira madzimai nazvo vamwewo vanhu vanoshungurudzika mumwoyo mavo mumweya mavo tibva mukugarisana kwavanga vakaita mukuroorwa kwavo cherelationship yavanga vari naivowo tine tichivada kumagroup iwawa kuti tigonewo futi kuvavakiridza kuti vatange kuziva kuti aiwa unotokoshawo and unokumbira sei kuti murume ange achiziva ukosho wako uye agokutreata zvinoenderana nekosha kwako
chirongwa chenyu ichi chiri kutambirwa sei nezvizvarwa zvezimbabwe zvirimo imomo mubritain nekune dzimwe nyika
chandiri kunyanyosangana nacho chakaoma ndechekuti vanhu havasati vakuziva kuti kugadzirisa pfungwa dzako chinhu chakadzama sei kana kuti chinhu chaka kakosha sei saka zvisati zvakunyatsozivikanwa izvi saka ndine ndichingofamba magrupu akasiyana siyana ndichingokurudzira vanhu kuti chengetedzai pfungwa dzenyu nokuti mukaramba muchienderera sezvamuri izvi ndopatinovhura mukana wemadepression mukana wemaanxiety mukana wekokuita mweya wokuda kuzviuraya saka ndiri kungoedza kuti vanhu vazive kuti tinofanira kuchengetedza kuvakiridza nekukudziridza pfungwa dzedu
vanenge vachida kunzwa zivo rwenyu kana kudzidza kubva kwamuri vanokuwana ikupi
vanokwanisa kundiwana pafacebook kana vari pafacebook zita rangu repafacebook rinonzi Mary Olga Gumbo Rowa kana kuti vanokwanisa kundiwana pawebsite yangu inonzi www.maryolga-minddesigner.com
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Mary Olga Gumbo Borerwe kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinoti tarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
maita enyu tinokutendai nekuti pamukana iwowo
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iko zvinotochenda kuna Jonga Kandemira achiti pachirongwa upenyu hwedu
ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC Nasi tine hurukuro nava Wilson Makanyaire vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Movement for First Time Voters. Sangano ririkukurudzira vechidiki kuti vange vachienda kunonyoresa kuti vagozokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Tinogamuchira ine mufaro pastudio 7 vaMakanyaire.
Mazvita munameni.
Mungatudza zvakamirira sangano renyu reZimbabwe Movement for First Time Voters.
Tinoshanda neboka remayouth rakafoma nesu sevadzidzisi nevanhu vatinoticha. Boka rinonzi Zimbabwe Movement for First Time Voters. Boka rinoda kuongorora kuti sei mayouth vasiri kuvhota munyika yeZimbabwe. Isu sevadzidzisi tichizvishora zvikuru kuti takatora vakuru vazhinji vachirira nyika ino kuti inake, nyika inoite pundutso isakangotarisa, tichituma kunovhotesa asi isu tisingavhoti. Takacherechedza zvekare kuti ivo vana vatinoticha ava statistics dzeZimbabwe dzinoti 5% bedzi ndo yakavhota musarudzo pa2018. Isu sevadzidzisi tikazosvora zvekare kuti pati ndisu tinosvora tine vana zvichida hatina kuvadzidzisa zvakanaka. So takaona zvakakosha kuti isu nevana vatinodzidzisa nyangwe vatikadzidzisa kare vari mauniversities, vari mahigh schools, vakapedza kudzidza magraduate, tione kuti nemhaka iye vasingavhoti. Tobatira kuti zvakakosha kuti tisangane tione kuti chisa strategy tiri kubatira nyika yeZimbabwe kuti isununguke. So vava redu ndiye kuti mayouth aende kunovhota tiimprove kubva pa5% pasabva dzogoro rinoya tisvike yedu pa30%. Vava redu ndiyo imwe chete iyo kuti nyika yedu inake zvakanaka tishandisa bhilo tisingashandise mhirizhonga bandi tovarira kuvhota. So ndo bandiko ratikaita savadzidzisi takabatana nevana vedu.
Sangano renyu iri rakakura zvakadii vaMakanyaire?
Sangano iri rakakura mwana wangu richiri haro idzva. Tava nemwedzi inenge mina tatanga tichimborisana nemwe mutemo tichirejista kusvika mapepa edu atambirwa tarejista zviri pamutemo. Pari zvinezvi ndinofunga kuti tatenderera maprovinces mazhinji saka mafirst time voters. Hatisi kutageta vanhu vagara vari mumapati avo. Hatisi kutageta mayouth agara angari mapato avo nechekare. Tiri kutarisira zvikuru vana vanga vasingavhoti. Muprovhinzi imwe chete ndinofunga kuti akusvika vanhu vanosvika kuma 3,000. But tichiri kuenderera mberi nekurukuruta, tichiri kuenderera mberi nekutaurira vana kuti aiwa rejista yekuvhota.
Muri kudyidzana sei nemapato ezvematongerwo enyika?
Pari zvinezvi tanga tatambotaura nevemapato avo kuti tingadyidzana chirudzii. Isu takangoongorora savadzidzisi tikatenda basa riri kuitwa nyange navatsvangirai nyange kuita nevamwe maopposition parties kuti zvechokwadi vanoda kusunungura nyika. Asi isu takangozvisvora sematicha, tikangozvisvorawo isu sevana vatikangodzidzisa kuti zvichida ndisu tiri kubatsira vanasharukwa vedu kuti nyika yedu inake. Tichaite hedu zviri pautemo kuzivisa vemaparties ese kuti isu tongori bandiko revadzidzisi nevana vatikadzidzisa. Vatikada kungodzidzisa kuti ngavaende kunovhota. Zvakarewo sevadzidzisi witindi kuti ndisinyatsogona kuta political education. Nderimwe bandiko ratikaona kuti vamakarawo vanenge vari kukundika zviri kuvavandira kana kuti vanogona kutizira tadivira vakanyorerekera.
Pamakamirira kuti zeki iparure chirongwa ichi zvii zvamuri kuita?
Pari zvinezvi tiri kutenderera tingoudza mayouth kuti kurya inonzi BVR register yekuvhota inorevei yakanakirei kunyika yeZimbabwe. Asiwo tiriwo nedambudziko nezeki tainge tambopotera kumagweta edu kuZimbabwe Lawyers for Human Rights tichichema chemawo kuti zvichida zvaakuda kuti vana makarawo zvana proof of residence izvi zvingapa kuti vana vakundike kunyatsovhota. Isuwo nevanhu vatinodzidzisa tiri kuronga kunyora tsamba gwaro ratitambisa kunovatira makarawo ratiri kukumbira mafirst time voters anosvika 1.2 million vachichema nedambudziko rimwe chete irori. Saka tichaita nyaya yedu iyoyi kusvika yapera toona kuti zvinhu zvedu zvichazomira zvakaita sei.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vaMakanyaire nekuwana nguva yekutaura neSuper Studio 7.
Mazviita mwanama yangu, muve nezuva rakanaka.
Manga makateerera kuna vaWilson Makanyaire vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Movement for First Time Voters. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinokupakurirai zviri kuitika muupenyu hwedu vana veZimbabwe. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Blessing Zulu.
Iko zvino tochimbokupai kambo Madam Bosa kubva kuna Leonard Karikoga Jakarta. Oh, Kambo Madam Boss kubva kuna Leonard Jakata featuring Progress Chipumo na Suleman Chimbetu. Aiwa amawadiwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Vagari vemuHarare voendesa kanzuru yavo kumatare nenyaya yekutengeserwa midziyo izvo zvakanzi nedare repamusoro hazvisi pamutemo. Vamwe vanhu vanongora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti kusawaniswa mikana kwevechidiki mumapato aripo iko zvine zvematongerwo enyika ndiko kwave kupa kuti vamwe vapinde musarudzo vakazvimirira. Vagari vekumberengwa vakaputsirwa madhamu avo nemafashamu emvura votsvaga rubatsiro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana mshida utitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Anuko nika ene mfaro, ndini wenyu, Blessing Zulu, Dr. Yamina, Chris Gande, munau, Jesse, Ndebele.